chinhu chekutanga ndechekuti semasangano akazvimirira oga hatisiri vanhu vanoda lawlessness kana kuti varipo kuti nyika isave neupfongi hwemutemo. Tinokurudzira chaizvo kuti nyika iwe pasi pemutemo. Asi zviri kuitika muZimbabwe ndezvekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuvhara nzvimbo inoshandira masangano akazvimirira oga. Avo vari kunzi vanofanira kuti varegiste kana vachipinda mumarural district councils, vanofanira kuti vange vakanyoresa kunana district coordinator. Ende tinoziva zvekare kuti patinoedza kuti tinoregista tinonzi tinyore thesis, ende kazhinji kacho havatobvumi kuti uregiste. Saka chinangwa chacho ndechekuti maCSO asaoperate munzvimbo dziri kusangana nematambudziko emhirizhonga zvikuru sezvematongerwo enyika. Ende totarisawo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa 2 weeks ago vanga vachitaura vari kugokwe vachiudza vatsigiri vavo kuti munofanira kungwarira maNGO kana vachiuya kuno nekuti maagents eregime change, saka munofanira kudefenda nzvimbo yenyu. Zvinhu zvakadaro zvobatanidzwa nemitemo iri kuiswa yekunzi Patriotic Bill, PVO Act, zvinhu zvinoita kuti yatingati criminalization yemasangano akazvimirira oga zvinokwanisa kuti upenyu hwedu hupinzwe munjodzi.
Vadzikiti, pindai utinzwe.
Chekutanga ndoda kutaura kuti ndine kushuva kukuru kukuru kwazvo nekurasikirwa kwatakaitwa navadhi vamazinga. Ndinozwa kubatikana zvikuru, zvinoti mhuri yavo ngaichende inotariro vazorodzwe nashe mukuchema kwavari kuita ikoko. Zvinosiyese panguva inosevahe mhuri yeZimbabwe iyo kuchema vadhi vamazinga. Ndichibva ndada kuti ndipinde mukati menyaya yedu. Nyaya iripo yakatarisana zvikuru PVO Act and the Patriotic Bill vakanangana nekutarisa private voluntary organizations. Riripo pakuchengetedza avo vari kutema mari nezita reZimbabwe neavo vari kubvisa mari vachiti iri kuya munyika yeZimbabwe nezvinangwa zvavanenge vakatara. Panofanira kuva neguideline yatinoziva tose kuti kana iri organization inofanenge inenge ine maobjectives nemaends nemission statement yayo, izvozvo zvofanira kunge zvichiongororwa zvichitariswa kuti zviri necessary here paenvironment yavanoda kuti vaoparitive vacho. Dambudziko riripo nderekuti pane kakuzoitika kanga kakuitika kumashure uko kwatinoziva tose, nekuti kwanga kwava kuti zvimwe zvinouya zvakawandiswa kunzi aiwa kuda kubatsira vanhu vemuchimarimani. Pedzezvo zvaakuitwa tumapepa mukati pemapato enyika kuti kaukaipaurokavhura dzimwe dzingopada vakuti vanhu akaneka rebdio kari kubatabata zvimwe dzingova masaisai asingatenderwe zvingachibatika munyika yeZimbabwe. Saka izvozvo zvinokonzera kuti sehurumende inge ichikwanisa kuti dzika mutemo unochengetedzawo maeven airspace yenyika, unochengetedzawo zvakare even mabatirwo maorganizations vanoti anenge achipuhwa marika.
Maguu, pindurai zviri kutaurwa navadzikiti.
Uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu kudzokera kumashure kubva paunity yatakaona muna November 2017 pakabatana vane veZimbabwe ruling party, opposition, civil society vachiti taakuda kudrawa line in the sand kuti zvanga zvichiitika kumashure kwese uko zvapera, taakuda a new dispensation, a new democratic dispensation. Saka vamunangagwa tingati va backslider kana tishandisa language yereligion, munhu adzokera kumashure aakutodarika udzvaniriri hwavamugabe, nekuti vamugabe pavanga varipo bhili raitaurwa nezvaro asi harina kubvira rakambopaswa kuita mutemo.
Vadziki, tichingoti gaga muchipindura ipapo, hanzi vamunangagwa vadzosera nyika kumashure.
Vamunangagwa haana kudzokera kumashure asi vari kusimbaradza mutemo yenyika, nekuti tinorarama by the rule of law and my ads go through parliament, they go through my consultations.